Manheraka nakamuri yeZimbabwe ino iStudio 7
tichitefenyura tiri muWashington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yiStudio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manheru akanaka vatereri, tinosangana zvakare manheru anhasi uri musi wesvondo, ndira 21/2024. Makateerera kuStudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti hezvinei zviri muchirongwa chedu chanhasi. Varairidzi voronga kuratidzira kutanga mangwana nenyaya dzemari dzemihoro.
Vanhu vari kubatwa vachifa nezvirwere zvakaita sana COVID vava vashoma nenyaya yekuti vanhu vakawanda vakabayiwa nhomba.
Hurumende yoronga kuparura chirongwa chekupa vanhu nhomba yekorera.
Vakomana veNamibia vakasangutya. Ndodaira kuti South Africa inogona kukundwa zvakare. Asi ukandibvunza Blessing kuti unopera semutambo uyu, ndinoti unopera uri mangange.
Tichakupai zviri kubuda kubva kumakwikwi eAfrica Nations Cup kuIvory Coast. Ii ndiro mimwe msoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mumwe mubatanidzwa wemasangano anomirira varairidzi weFederation of Zimbabwe Educators Union kana kuti FOZEU unoti nhengo dzavo kutanga mangwana dzinenge dzisingaende kumabasa sezvo dzisina zvikwanisiro nekuda kwekudhura kwezvinhu zvichitevera mitero yakaiswa mubudget negurukota rezvemari muzvinafundo Mutuli Ncube inonzi nevakawanda yave kupa kuti mitengo yezvinhu iite chamuramba mhuru. Varairidzi vakaendesa tsamba yenyunyuto kubazi rezvevashandi svondo rapera, asi kusvika pari zvino vanoti havana kupiwa mhinduro. Hatina kukwanisa kubata gurukota rezvevashandi vaJulai Moyo kuti tinzwe divi ravo. Asi mutauriri mubazi rezvedzidzo yepasi vataungana ndoro vaudza Studio 7 kuti havana ruzivo rwekuti pane varairidzi vari kuda kukanda mapadza pasi. Mukuzeya nyaya iyi tabata mutungamiri weFOZEU Muzvare Tafadzwa munoda wafa.
Tichiri kuendera mberi kubva patakanyora tsamba yedu kuhurumende kupublic service, hatisati tawana mhinduro kusvika close of business neFriday. Saka izvi zvinokonzera kuti isusu tiendere mberi. Chiri kuitika ndechekuti varairidzi vauya kuwikendi, especially varairidzi vekumamisha vauya vachiwana mabhalansi hapana, chekudya hapana, marenti haana kubhadharwa, makidzi avanga vakavimbisa kumahedmaster ezvikoro zvevana vavo haana kubhadharwa. Saka zvinongokonzera kuti tiindire mberi nekuti titaridze kuti mari yatahora haina kukwana.
Zvii chaizvo zvamuri kuda zvinoita kuti mukwanise kushanda pasina matambudziko amuri kusangana nawo?
Before October 2017 taihora 540. Tino appreciate kuti 540 yako irodziwa. FOZEU tinoti yehurumende yachipa 1200 considering nematax auya into salary. Matax aitiwa mumatax, saka zvinhu zvatinotenga nezvimwe zvese zvawedzera mitengo nenyaya yetax iyi yauya.
Sikava Mutuli Ncube vari kuti ivo mari yakabviswa kucovid allowance ichinzi yakuenda kumihoro yevashandi kana kuti masalaries enyu iri kureva kuti mawedzerwa mari.
Technically nekuti gore rose rapera iri murairidzi anga achihora a basic salary of 195,000 RTGS. which ungava mari muma United States dollars ili tati pe $20 ndo yanga inzana saka apa kwango chingwao zicha because ine yanga ina US dollars yanga iri record halawo technically ungati chawedzerwa mari asi tichiri pasi even pepo pasi chachamulai even pasi temari yataihora ini muna 2017 and the public service exchange hiyo inoti hurumende haina mvumo yekudzisa mari yemuhoro pasina chibvumirano.
Mutungamiri wesangano reFederation of Zimbabwe Educators Unions kana kuti FOZEU muzvare tafadzwa munoda wafa vachitaura vari parunare kuNtabaziduna kuUmguza. Imwe nyanzvi munyadzi zveutano irikurudzira vanhu kuti vadonedzerwe nomba yekolera muchirongwa chiri kunzi nehurumende chichaparurwa musi wa13 kukadzi kunzvimbo dziri kupararira chirwere ichi zvakanyanya dzakaita seHarare, Manicaland, Masvingo, Mashonaland East, Mashonaland West uyewo nekumashonaland Central. Hurumende inoti yakapiwa nomba dzinodarika mamiriyoni maviri nesangano reWorld Health Organization. Mukuziya nezvenyaya iyi tabata chiremba Dr. Simbiso Ranga.
Tinoona chiitiko ichi chiri riri danho rakanaka chose nokuti sezvatinotaura nezveutano prevention is better than cure. Saka kuva nenhomba yekorera ichibayiwa kuvanhu vakawanda zvichadzivirira parara kwekorera in the long term. Asi zve in the short term we still have to prevent further spreading yekorera through provision yewater iri clean uyezve kuti vaya vanenge vane chirwere vakurumidze kurapwa.
Nhomba idzi dzinonyatsoshanda here vanhu vakadzibayiwa nekuti takamboona kapai nhomba yecovid mazuva ekutanga zvainetsa kuti vanhu vanyatsonzwisiwo zvinenge zvichifamba sei vamwe vachitofunga kuti ukabayawa unotofa.
Ava nhomba ndo chaita kuti zvirwere zvakati wandei zvipere zvinosanganisira even dambudziko recovid-19 ranga rapararira pasi pese richipo haro asi vanhu vari kubatwa vachifa nezvirwere zvakaita sana covid zvava vava vashoma nenyaya yekuti vanhu vakawanda vakabayiwa nhomba. Kwozoita zvimwe zvirwere zvakaita sana polio, vana mheta makumbo, chaita kuti zvirwere zvisaramba zvichipararira pasi rese inyaya yenhomba. Saka nhomba yekorera, of course it's not always 100% effective, but it's better than no vaccination at all.
Munokurudzira kuti vanhu vaite sei kuti vasatapurirwe chirwere ichi?
Chatingakurudzira blessing ndechekuti vanhu vaite utsanana. Ndochokutanga chacho kuti kana vashandisa zvimbuzi ngavageze maoko nesipo nemvura yakachena. Kana vari kubika nekusuka michero nezvimwe zvikafu, mvura iyoyo ngainge yakachena uye inge yakabhoiriswa kana kudziiswa. Totizve magathering akati wandei wandei kana kuri kundufu, mawedding nezvimwe zvakadaro kumachechi, vanhu vanofanira kunge vachifunga nenyaya yekuti kolera haisati ichiri kupararira. Saka vanofanira kunge vachiita mamezures iwayo eutsanana kwese kwavanenge vachisangana kuita kuti kolera isaramba ichipararira.
Dr. Simbiso Ranga vachitaura vari parunhare kuNorth Carolina muno muAmerica. Vaimbova mutungamiri werimwe sangano revarimi reZimbabwe Commercial Farmers Union vaWanda Chabikwa vanoti kumbonaya kwaita mvura munzvimbo dzakawanda kwabatsira zvikuru kune mbeu nezvirimwa zvange zvotsva nezuva. Asi varikurudzira kuti varimi vaise fertilizer yeurea kune nzvimbo dzine mvura yakawandisa sezvo isingakurumidze kuyeredzwa. Ngatinzwei hurukuro yataita navo.
Muminda tomatiri chokwadi mvura yakanonoka kutuka tange tabatikana zvakanyanya sevarimi nekuti ndokubasa kwenu asi vazotirikoyakanaya zvakanakawo hamirire zvinhu muminda kune vakawanikwa vadyara kuraikaturukaika zvakamera zvakanakanaka vamwewo vakakumbisa kudyara dzimombe vazinazomera ndozvichiita sekunge mbeu yakazotsva nezvarakanyanya riye asi nekuramba inayako yaita kusvika pari nhasi mune mbeu dzakanaka dzakawanda dzaakuradzika zvakanaka kuita seri dzekuti dai ikaramba ichingonaya nekuti kudyara kwacho kumwe kwacho takanonoka vamwe vachine shungu dzokudyara asi pari zvino zvitaidzwa zviri nani
asi vanhu vanofanira kunge vachidyara here kusvika pari zvino kana kuti nguva yacho yapfuura
kazhinji nguva yapfuura nguva yekudyara ishungu zvadhoo vanhu vanobva vaine shungu nekuti kana anga asina kupedza paakatarisira anova madyara asi nguva yekudyara tikakati pajanuary kazhinji kuti nguva yapfuura asi kune vane shungu manje asi manje anikaregere maybe angasina kugara akazvironga vari kunzi kana wapfuwa kuzvipira tsvaga mbeu dzinokurungudza chaizvo kusvika asi kwako kuti haisiri nguva chai chai yekudyara ini
asi pane zvamuri kuona pane ichingabuda here muminda umu varimi vangakwanise kunonga nonga here kana kuti zvinenge zvakaoma chaizvo mwaka uno
ya mwaka wakaoma wakaomeswa sezvakataura pakutanga paya kuti wakanonokesa unonokesa kuzvipisa zvakanyanya asi nezvandiri kuonawo ikaramba ichinaya ikatsiva kunonoka kwayo nokuenderera mberi kusvika ikapedza mwedzi unouya uyu ikapinda kusvikana pakati pemwedzi uyo wamachi uyu tinonhonga
tombotarisawo iko kuwandisa kwemvura yacho iri kunaya hakukanganisi here vanenge vadira fertilizer vaya
ya mvura ikawandisa muzvudete shuwa fertilizer inokanganisika inoendeswa pasi yatoti muchirungu lichini ndosaka varimi vane mvura yakadaro vachikurudzirwa kuti kana mvura yakawandisa mida kuita top dressing ichaendesa yuriya yuriya haizoendeswa pasi zvakanyanya asi zvo zvakadaro mvura haisati yasvika nzvimbo dzese kuti yanyanyisa kuti yakawanda zvayo pane yakawanda yakanaya zvakanyanyisa ichangobuda muchristmas umu yakatadza nzizi nemadhamu tabuda imomo haina kunyanyisa kunyanya yekunaya zviri nani
vaimbova mutungamiri werimwe sangano revarimi rezimbabwe commercial farmers union vawanda chabikwa vachitaura vari parunare muHarare. Iko zvino tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Bazi rinoona nezveutano muGaza rinoti zvizvarwa zvemupalestine zvapa muhondo neIsrael zvasvika pazviuru 25,000 kana kuti 25,000. Bazi iri rinotiwo varwi veHamas 102 vaurayiwa muhondo iyi. Asi pane vose vafa ava bazi iri rinoti zvikamu 90 kubva muzana kana kuti 70% vana nemadzimai. Muzuva radarika chete vanhu 94 nevasere vanonzi vaurayiwa neIsrael muGaza. Gurukota rinoona nezvekudzivirirwa kwenyika yeBritain vaGrant Shapps vanoti havasi kufara nezviri kutaurwa nemutungamiri wehurumende yeIsrael vaBenjamin Netanyahu zvekuti havadi kuti Palestine ive nyika yakasununguka asi vachiti inofanira kunge iri pasi peIsrael nguva dzose. VaNetanyahu vanoti havatambire kurudziro iri kubvawo kumutungamiri wenyika yeAmerica vaJoe Biden yekuti Palestine ive yakasununguka vachingoti inofanira kunge ichionekwa iri pasi peIsrael sezviri kuitika pari zvino. Mukupeta zvaitika kune dzimwe nyika, mutungamiri wenyika yeEgypt vaAbdel Fattah al-Sisi vanoti havasi kuzobvuma kuti nyika yeSomalia ityisidzirwe nedzimwe nyika. Izvi zvinotevera mashoko eEthiopia ekuti inocherechedza dunhu reSomaliland iro riri kuti rinoda kuzvipatsanura kubva kuSomalia kuti rive nyika yakazvimirira. Iko Iko zvino tochienda kuna Taboka Ncube achitipa chirongwa chinotarisa zviri kuitwa nevechidiki kana kuti Youth Forum.
Ndinokugamuchirai kuchirongwa chevechidiki chesondo regareka chamunopiwa neni Taboka Ncube ndiri muWashington DC. Nasi taita rombo rakanaka tine hurukuro nava Ben Jamin Ncube, avo vakatanga chipatara cheMen's Health Clinic Zimbabwe. Ngati nzwei vachitsanangura.
Chipatara chedu chipatara chevarume chete, chiri kuti vanhu vanorapwa kunoko vanhurume nevakomana tinoti mateenagers. And chese chanesa pamunhurume anokwanisa kuwana rubatsiro kuchipatara chedu, asi kunyanya masexual and reproductive health issues, tingangoti madambudziko anoenderana nechepabonde, zvimwe zvinenge ana erectile dysfunction, premature ejaculation, nana loss of sex. Asi zvichipfurikidza chero chanoita pamunhurume anokwanisa kuwana rubatsiro.
Chii chakakupa pfungwa dzekuti unge uchitanga klinika yakadai?
Nenguva iyoyo baba vangu vanga vasikunzwa mushe zvikari, and mukuedza kuvawanira kuti vawane rubatsiro ndopandisacherechedza kuti muno muZimbabwe tatisati tava nayo Men's Clinic, inova ndiyo kliniki yevarume chete. Kune dzimwe nyika sengana South Africa yakabvira kare iriko, asi muno muZimbabwe manga musina. Saka ndozvakandiita kuti ndifunge kuti ko chii chinondipasisa inini kuti ndifambire nyaya dzacho tione kuti tinge tiinayowo muno muZimbabwe Men's Clinic.
Mavhura chipatara ichi ndeapi matambudziko amakasangana nawo kana kuti amuri kuramba muchisangana nawo pakubatsira varume ava?
Ndakatanga chipatara ndiri mudiki zvisingaite, and ndandisina ruzivo, handisi chiremba and ndandisina ruzivo nefield yehealthcare. Saka kazhinji kachona mukuedza kutsvaga vanhu vekushandidzana navo vaindibatsira kuti tikwanise kuvhura chipatara ichi zvainetsa, nekuti vazhinji vaingonditarisira pasi vachiti akakangorooka mukomana akana zvakanoziva. Saka zvaindinetsa. Nyange nanhasi kazhinji kachona mune zvimwe zvandinenge ndichida kuita ndinosangana nemadambudziko anenge iwari. Dambudziko rechituo pachirungu vanomati mapoor health care seeking behaviors, chekuti kazhinji kacho vanhurume kana tichinge tarwara kana kuti tisiri kunzwa mushe tinowanzoda kushingirira, kushingirira kusvikira tapora kana kuti kushingirira kusvika zvatozonyanyisisa. And naizvozvo zvokunyange kliniki yavapo zvanga zvikunyetsa kuti varume vakwanise kuuya kuzowana rubatsiro.
Pane kuchinja kwaitika kubva pamakatanga klinika kusvika pari zvino, unoratidza kuti varume vanenge vava kugamuchira nyaya yekuti kana vakarwara vamanye kunobatsirwa?
Musiyano uripo musiyano zvakanyanyisa. Ndinokwanisa kungopawo mienzaniso miviri. Wekutanga ndewekuti pafirst 3 months patikavhura chipatara hakuna kana munhu wana akauya. By the time pachisvika 6 months ndopakada kutocelebrate wakuti atakwanisa kubatsira varume 100. Asi this year muna 2024 muna February chipatara chinenge chakukwanisa icho 6 years, and ndakamira sanhasi takwanisa kubatsira varume vanopfuura 13,000.
Kuona manominetwa pa 40 under 40 Africa, muri kunzwa sei nenomination iyi?
Nomination inondivhundutsa nekuti kana ndakatarisa kunyange vamwe vanhu vandisanominetwa navo vanhu vari kuita basa rihombe and vazhinji vachona ndana chiremba, asi inino zvangu ndangoiswawo ipapo zvikanzi aiwa naiwo basa rake rakakosha. Saka zvinondivhundutsa nekuti ndandisina kunge ndakatarisira kuti basa rangu rakakosha zvokudaro. Kunyange zvichivhundutsa zvinhu zvinondifadzawo zvekare, nekuti ndinonzwa kusimudzirwa kuti kureva kuti basa randichiita basawo rakakosha.
Mashoko amungada kupa kune vamwe vechidiki ndeapi?
Ndingangoti kune vese vechidiki, kunyanya vanenge vaine zvavari kuda kuita muupenyu, ndinovakurudzira kuti vangoshingirira. Kazhinji kacho kana une zvauri kuda zvinenge zvisiri kunzwisiswa nevanhu vazhinji, pamupachona unengosina kana maqualifications anodikanwa kana ruzivo rwakakwana. Asi iwewe mwana mako kana kuona kuti zvinobuda and ine shungu chinoramba wakadzanya.
Kwanasi togumira pano manzwa hurukuru yataita nava Ben Jermaine Ncube avo vakatanga chipatara chevanhurume cheMen's Health Clinic Zimbabwe. Ndinokutendai vatereri kunge mange muinesu muchirongwa chedu chanhasi chevechidiki. Tinokupai zvekare chimwe chirongwa chevechidiki sondo rinouya. Ini ndini Tavoka Ncube ndiri muWashington DC.
Tinotenda Tabuka iko zvino tochienda kuna Tanonoka Wande achitipa chirongwa chinotarisa nyaya dzezvitendero kana kuti religious forum.
Yesi simba rangu simba rangu yesi simba rangu munodi pasi
manero akanaka vatereri. Ndini Tanonoka Wande nechirongwa chenyu chezvechitendero. Nasi ngatinzwei manzwisisiro anoita vamwe pamusoro penyaya yemasvondo maviri apfuura pamusoro pemubvunzo wekuti vakadzi vakawanikwa nevana vaAdamu naEva vakabvepi. Ngatitange nekunzwa kubva kuna My Faith vari kuMpumalanga kuSouth Africa.
Magadini komutikomata anonoka Wande pastudio 7. Ndati ndibatsirewo kupindura mukoma avo vazvanzi avo vanovhunza nezvekusikwa kwaAdhamu. Bhaibheri richiti Adhamu paakasikwa naMwari wakazova nomukadzi wake Evha ndokuzosvara vana vavo vaviri vakomana, umwe ndokuzouraya umwe. Uyu wakauraya umwe achibva azongofamba achienda. Asi paakaenda ikoko Bhaibheri rinoti hanzi wakazosvika kunyika yenodhi ndokusvika oroora mukadzi. Mubvunzo wamukoma unoti ikoko wakwakanga kuine vamwe vanhu here sezvinotaura Bhaibheri, nokuti Bhaibheri rakatiudza kuti kwakangosvika vanhu ava vaviri vokutanga nokuzvara vana vavo. Saka vanhu ava vakanga vakazobvepi. Regai njiti ndishandure mufunzo uyu, asi ndichaushandura muchidimbu. Ndokuzokumbira kuti ivo mukoma Tanonoka Wande vatitsvagirevo shekhi kana kuti pasta vechimoslem vagonewo kutirondedzera pamusoro penhau iyi. Zvandicharondedzera muchidimbu ndezvokudai. Mwari pavakasika Adhamu vakazomusikira mukadzi wake Evha ndokutadza kwavakatadza kuparadhiso kuvaka mugadheni mavakanga vari. Vachibva vadzingwa ndokuiswa pano panyika, vaiswa pano panyika Mwari ndokuvatanga kuvaropafadza nevana. Mukuropafadza kwavakanga vachiitwa nevana, Mwari wakanga achivapa matwins, mukomana nomusikana, mukomana nomusikana. Ndoo muzvariro wakanga uchiita Adhamu naEvha. Mashoko awandinotaura anowanikwa muQuran, bhuku iroro mukoma ndaikumbira kuti vagozoriverenga. Saka Mwari vadero vachipa vana ava Adhamu matwins, mukomana nomusikana, mukomana nomusikana. Vaizoti kana vakura Mwari waizopa Adhamu mutemo kuti pamatwinzi awa zvapa zvabva mukomana nomusikana, ivavo vazvabva vari vaviri havagwanina havakwanisi kuti varoorane, vaizoswaipana kuti umwe wotora uwe wazvanziyo umwe, uyu wotora azvanziyo umwe. Ndoo maitikira zvakanga zvichiita, ndoo mamirira zvakaita. Kuti muwane zvizhinji vahazvanzi vangu vandiri kupindura ava, tsvagai bhuku rinonzi Qurani. Qurani ishoko raMwari, zvinowanikwa muQurani. Takazvivanzigwa muBhaibheri. MuBhaibheri hamuna nhoroondo, asi mukaenda kuQurani unoshandiswa namaMuslim munowana nhoroondo yose, mibvunzo yose yamunayo yakazara mumusoro munoiwana muQurani.
Tinotenda zvikuru amai Faith. Ngatichinzwai kubva kune umwe zvemutereri wedu asina kutipa zita rake.
Ndatiregai nditsanangurewo pano nemanzwisiro andinozviita maringe nezvinotaurwa neshoko raMwari. Katarisa mukati meBhaibheri Mwari achisika Adhamu naEvha. Asika Adhamu naEvha panotsaurwa pamusoro pevana vake vaviri vekutanga. Bati mukadzidza mukarama muri kudzidza mukati meBhaibheri muchaona kuti vana vasikana mukati meBhaibheri kuti vakadzi vakanga vasingaverengwe mukati meshoko raMwari paiverengwa vanhu varume. kana zvainzi paine vakadzi 50 paine varume 50 vanhu vese vari 100 muchaona kuti Bhaibheri rinotaura kuti panga paine vanhu 50 instead yekuti 100 chikonzero vakadzi vakanga vasingaverengwa saka mukadzidza pamusoro penyaya iyo muchaona kuti Adhamu haana kuzvara vana vaviri vakomana ava chete akatenge aitori nevana vasikanawo zvekare asi nenyaya yekuti vana vasikana vakanga vasingataurwe nezvavo kana kuti vakadzi vakanga vasingaverengwe mukati meshoko ramwari nhamba yaiitwa kana masensus aiitwa mukati mebhaibheri paiverengwa vanhu varume chete zvino nyaya iripo panapa ndeyekuti Kaini paakauraya munin'ina wake Abel akadzingwa akaenda kunyika inotaurwa zvichinzi akaenda kunyika yenoti mukati mebhaibheri hapana chakavanzika chekuti titi zvinokoneka kuti zvitadze kunzwisisika zvinhu zvinotaurika zvinhu zvinonzwisisika zvinhu zviri pachena achibvunza pamusoro penyaya yekuti ko zvakambofamba sei nyika yenodhi kwakune vamwe vanhu here ehe saka ndo matsananguriro andaita pamusoro penyaya yenzvimbo yainzi nodhi asi bhaibheri rinoti kuve nodhi zvichireva izvo kuti kudzungaira saka Kaini akanga ava mudzungairi ndatenda
tinotenda zvikuru vateereri kana muine mibvunzo tumirai maaudhio enyu kuwhatsapp nhamba dzezvechitendero dzinoti +1 301 919 8140 tichaenderera mberi nenyaya iyi svondo rinouya ndiri kuvoice of america studio 7 muwashington dc ndini Tanonoka Wande ndichiti mosara zvakanaka vateereri
tinotenda Tanonoka nechikwata chechristlike choir chine kambo Jesu simba rangu katinoshandisa muchirongwa chino munhau dzemitambo pamutambo watambwa masikati ano Morocco yaita mangange 1-1 nedrc pamutambo uriko iko zvino Tanzania yakarova Zambia 1-0 kuti tizee nezviri kuitika kumakwikwi aya tabata muongorori wemitambo Mo Moyo
tichitarisa zviri papepa chaizvo takatarisa vatambi Morocco inoratidza kuti itimu yakati rongekei uyezve tichitarisa kutamba kwayakaita mutambo wayo wekutanga mutambo uyu tachitarisa kuti Morocco yaifanira kukunda DRC asi kana waona mutambo uyu Blessing waona kuti vakomana veDRC vanga vakaronga zvakanaka kunyanyanyanya panhau yekudefend apa vakwanisa kuti pese pavanga vachishaya pavanenge vasina bhora vanga vachibva vese vanga vachidefend kureva kuti vanga vakarirongera gemu iri zvinova zvaita kuti Morocco itamburai nebhora irori asi ndinoti zvangu nematambiro aita DRC vanodeserva kubuda ne 1 point yavabuda nayo
Mo unoona sei mutambo uri kutambwa iko zvino izvi pakati pezambia netanzania ndiye chipi chikwata chingakunde panozopera mutambo
vakomana vezambia ndoona vanofanira kubudirira pamutambo wavakatamba pekutanga paya ndakaona kunge vaitamba zvakanaka chaizvo dai vakangoti kwanisei kupedzisa machanza avaiwana vangadai vakakurira uyezve mukatarisa palogu zambia iko zvino iri iri panhamba 3 zvinoreva izvo kuti mutambo uyu wakakoshesesa kwavari nekuti vakasawana mapoints akakwana pamutambo iwoyu pagemu rekupedzisira rinogona kuzonetsa kuti vakwanise kukunda nekuti gurupu ravo riri very close riri very tight nekuti timu iri pamusoro yengu rine 4 points ivo vane 1 point vakatohwina nhasi vatoendawo futi pa4 points vavo vatoo pamusoro pelogo tanzaniawo kana makazvitarisa inenge ingoriwo nepfungwa idzodzo dzekuti nhasi ndiro bhora ratinofanira kuhwina
ngatitarisei mutambo wekupedzisira uchatambwa nhasi unenge uripo pakati pesouth africa nenamibia
vakomana venamibia vakasangotya ndodayira kuti south africa inogona kukundwa zvakare asi ukandibvunza Blessing kuti unopera sei mutambo uyu ndinoti unopera uri mangange
muongorori wenhau dzemitambo Mo Moyo aimbotambira Baimo neCapes United aiwa vateereri tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu sezvo nguva yedu yapera regai tikusiyei mumaoko aGibbs Dube munhau dzeIsindebele Thank you.
Soku isikati sendaba ku VOA Ndebele.